Dipe ground raka kwana doda umbomro
Texas
ya uchaona muchakaranda wova wanoona muchakata maruva enyika akawanda noma unakwese kwa unofamba Texas mudara undewe kupi anotora zvimoko nengo wapupi anouya nepizza tine maputi anenge akasenga nyoka mbuti asi ndiwe wakamedza mwana iwe ndiwe iwe ndiwe ndiwe muro ndiwe Chaimba tomperekedza Samantha wavakaredza Chiko chaimunyengechedza Akazongofira pambedha Raiva slay queen Sama kuti timushaye taisada Zvakawanda zvaaiplana Takazomuviga chiri mwana Aipenda kumeso nenzwara Otorwa pagedhi nenavhara Kamufiro kacho aingorwara Nekuda kwerimwe zimdara Rakangobva kumoza neAIDS Rainyepedzera kakupusa unge meiji Always alert fanika first aid Siya vakadaro wana havadye mabraids Asi ndiwe wakamedza mwana iwe Ndiwe iwe ndiwe Ndiwe muro ndiwe Ndiwe iwe ndiwe Asi tichaimba tomperekedza Samantha wavakaredza Chiko chaimunyengechedza Akazongofira pambedha Uchaona muchakaranda Wobva wanoona muchakata Maruva enyika akawanda Noma unakwese kwa unofamba Texas mudara undewe kupi Anotora zvimoko nengo wapupi Anouya nepizza tine maputi Anenge akasenga nyoka mbuti Asi ndiwe wakamedza mwana iwe Ndiwe iwe ndiwe Ndiwe muro ndiwe Ndiwe iwe ndiwe Asi tichaimba tomperekedza Samantha wavakaredza Chiko chaimunyengechedza Akazongofira pambedha Raiva slay queen Sama kuti timushaye taisada Zvakawanda zvaaiplana Takazomuviga chiri mwana Aipenda kumeso nenzwara Otorwa pagedhi nenavhara Kamufiro kacho aingorwara Nekuda kwerimwe zimdara Rakangobva kumoza neAIDS Rainyepedzera kakupusa unge meiji Always alert fanika first aid Siya vakadaro wana havadye mabraids Asi ndiwe wakamedza mwana iwe Ndiwe iwe ndiwe Ndiwe muro ndiwe Asi tichaimba tomperekedza Samantha wavakaredza Chiko chaimunyengechedza Akazongofira pambedha Asi ndiwe wakamedza mwana iwe